kodzero yekuratidzira yakazara mubumbiro remutemo rakanyorwa muna 2013 section 59 inotendedza vana vezimbabwe kuratidzira kusvikinwa kwavo munyararo vachitevedzera zviri mubumbiro renyika yezimbabwe zvinotishamisa kuti vanoti vanhu vasaratidzire vachizvitora kupi ndavato supreme law yenyika unova ndiwo mutemo mukuru wenyika ino constitution unotendedza kuti vanhu varatidzire murunyararo muzimbabwe uyezve nechimwe chinoshamisa chatinofanira kubvunza iro resadhati boka resadhati kuti kana vachinzi pavanenge vari muno vana vezimbabwe vafaniri kuratidzira zvinovabata sei semadhemokrasi
mapurisa ari kutiwo dzimwe nguva imi hamunyatsokumbire mvumo zvakanaka kuti munge muchiita musangano kana kuratidzira ichokwadi here ichi
mapurisa anofanira kuti adzidziswe kuti nyaya yekuratidzira haisi nyaya yekukumbira mvumo kumapurisa mapurisa haana simba rekubvumira kana kutendedza kuratidzira kwakatendedzwa kare kubumbiro renyika section 59 of the constitution chavanofanira kuziva ndechekuti ivo chavo kuziviswa kuti mwedzi wakati pakati vana vezimbabwe vachange vachiratidzira kuti vange varipo vachiperekedza procession yeiratidziro kwete kuti vachirova vari
asi chingava chikonzero chei chiri kupa kuti hurumende itye kuti vanhu vange vachiratidzira semaonerenyu
hurumende iri kutya nhau yekuti inoziva kuti payakagara haifaniri kunge yakagara ipapo zvairi kushandisa zvavari kutora vachidya hazvisi zvavo ndezvevana vezimbabwe vari kuzviba vachishandisa corruption nedzimwe mhosva dzavo dzakawandisa dzavaita pamakore apfuura kusanganisira kubasarudzo dzakapfuura ma2023 saka zvese izvi zvinovapa kutya kwakanyanya kuti vana vezimbabwe anytime chinogona kungoputika.